mashoko avakagame anoratidza kukosheswa kunoitwa nyaya yedzidzo nehurumende yekuRwanda vachiziva kuti maticha ndiwo ari pasenda yekurigava kweeducation. Dambudziko ratinaro nderekuti muZimbabwe munotori neshortage yematicha anokwana kuita 90,000. Tikatarisa vatakatrena vari unemployed vese tikavaemployer hatitombokwanisi sta compliment. Kwatitara kwandiri kuita nhasi varayiridzi vazhinji itori barira mhanya kutotiza muZimbabwe nenyaya yekuti hurumende yedu haisi kukoshesa yaedzidzo sezviri kuitwa kuRwanda. Vakataenda kuRwanda vamwe vari kuenda kunanakata nekune dzimwe nyika dzakasiyana siyana. Dambudziko redu ratichaita nderekuti zvikoro zvedu zvichasara zvisina varayiridzi kana umwe chete. Tinokurudzira hurumende yedu kuti tiwane manota ingatora nemukuru wekuRwanda kuti vakoshesa varayiridzi vedu muno. Tavapa mari inotenga vadzidzisa vakafara muzvikoro zvedu tikwanise kuchengetedza uchesa hwenjere hwatinenge tinahwo tisarasikirwe nawo. Kana tiine varayiridzi vatinoda kuzoendesa kune dzimwe nyika sekune minyowani yatinoita nematertiary institution yedu matertiary college kuti vachiprodusa en masse kuti tikwanise kunofidhawo mudzimwe nyika, asi tisambokwanisa kufidha zvedu zvikoro.
Asika vamasarauri, apa inyaya yedumbukai tiri kuona varayiridzi muZimbabwe vari kunyunyuta nenyaya dzemihoro. Vakanga vawana mikana yakadai, munofunga here kuti vangamirira kuti Zimbabwe ine varayiridzi vacho marigai ndigare?
Hongu ndotoziva kuti varayiridzi vari kutambura zvakanyanya, saka tichigara tichichema kuhurumende kuti paivo varayiridzi vedu mari inotenga. Hakuna murayiridzi angagarire izvezvi zvatiri kuona izvi. Zuva nezuva vachiri muno havasati vawana mukana wekubuda, vese vanenge vawana mukana vachaenda. Saka tiri kuramba tichema kuti hurumende yedu onai vanhu zvaita education badhara yevanhu vasati vapera kuenda. Hatitsamwiri avo vari kutiza vachienda kune dzimwe nyika.
Izvo zvirongwa zvinenge zvichiuya zvakadai zvinenge zvichienda zviri mumaoko ehurumende here kana kuti varayiridzi vanongonozvitsvagira basa kuRwanda voenda?
Tiri kuona kuti nyaya yekuRwanda chinenge chiri chibvumirano chichaitwa pakati pehurumende idzi mbiri vachisairirana pasi. Saka mukunyorerana kwavo kana vazofunga kudaro, tiri tichikurudzira kuti vaise nyaya yemalabor rights kuti Rwanda yacho izokwanisa kuremekedza kodzero dzevashandi dzevatedzera maconventions ese akatarwa neinternational labor organization. Tiri kuita dambudziko rekuti vamwe varayiridzi vari kuzoenda kune dzimwe nyika vari kuzoropatwa mumutapwa vachishanda malongo avo asi vachinyimwa mamatelevhizhoni, vachinyimwa mazagiri nezvimwe zvinozoita kuti varambe vari nhapwa ikoko.